7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 15th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Chris Gande.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are going to discuss about the increase in COVID-19 cases the world over, with the World Health Organization raising concerns early this week.
Zimbabwe has so far recorded 1,064 cases, 343 recoveries, and 20 deaths, prompting the government to indefinitely defer the opening of schools.
South Africa has now seen an increase in both infections and deaths, with more than 287,790 cases and over 4,000 deaths.
Here in the United States, there's been a recent surge, with the country currently recording over 3.4 million cases and 136,400 deaths. The world over 13,357,990 cases have been recorded, while the number of deaths has risen to over 579,540.
So tonight we want to hear from you Zimbabweans wherever you are, especially those in the diaspora and also those at home. Please do join in our show, and please note that this is a pre-recorded show due to the coronavirus pandemic. Yebo Chris.
Yebo Jonga, labalaleli siyalambulela kuhlelo lohlelo lwethu lo Live Talk Diaspora Forum. Namhlanje ke kuhlelo sixoxa nge-coronavirus, siqhubeka ke ngengxoxo yethu ye-coronavirus, yona esibulele abantu abaningi kakhulu emhlabeni jikelele, osekubangele ukubana labo kade sebefuna ukuthi bavule amazwe abo babuyele ngemva, bachedele ngemva. Ye, siyabona ukubana iZimbabwe sokulabantu abedlula inkulungwane 1,064 asebele gcikwane leli, njalo asebebhubhile ngamachumi amabili i-20. Yes, siyabona njalo ukubana izolo uhulumende wazise ukubana izikolo azisekuvulwa njengalokhu kade kucatshangelwa mhla ka-28 wenyanga kaJulayi, okubangelwe ukuthi inani lalabo abatholakala bele gcikwane likhwele kakhulu. Kuthi lapha kwele Melika lakho kungani hayi inani lakhona lilokhu likhwela, sekulabantu abedlula 3.4 million asebele gcikwane leli, kwabhubha abangu 136,400. Jonga.
Hongu ndizvo vadiwa vateereri, tinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Asi kwete vari kunze kwenyika chete, nemi vari kuZimbabwe chirongwa ndechenyu. Diaspora Live Talker ndiwe patiri kutarisawo matambudziko anenge achisanganikwa nawo nevana veZimbabwe vari mativi mana enyika. Nhasi tiri kukurukura pamusoro pekukwira zvakare kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19. Tinoona kuti mazuva apera kana mwedzi apera iyi papamboita kudzikira kwehuwandu hwevanhu vanga vachinzi vari kubatwa nechirwere ichi. Asi svondo rino, kutanga kwesvondo rino, takanzwa World Health Organization ichizivisa kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere hunenge hwakwira zvakare. Tichizotarisawo nyika dzakasiyana siyana dzatangawo kutora matanho. KuZimbabwe nezuro takanzwa hurumende ichizivisa kuti vanhu vanoita chiuru nemakumi matanhatu nevana 1,064 ndivo vanhu vabatwa nechirwere ichi, kuchiti makumi maviri kana kuti 20 vafa nechirwere ichochi. Koitawo mazana matatu nemakumi mana nevatatu 343 vapona kubva kuchirwere ichochi. Asi tichitarisa uwandu hwevanhu vari kuvhenekwa vachiwanikwa vaine chirwere ichi huri kukwira kunyange iko kuZimbabwe, zvaita kuti hurumende itore matanho akasiyana siyana anosanganisira kumbomisa kuvhurwa kwezvikoro zvanga zvichifanira kuvhurwa mwedzi uno musi wa28 hapana anoziva kuti zvichavhurwa rini. Ichi chinhu chaa chigara chinetsa munyaya yedzidzo vanomirira varayiridzi vachigunun'una kuti zvikoro hazvifanirwe zvichivhurwa. Taona hurumende yazotora danho iroro rekuvhara zvikoro kuti zvinge zvisingavhurwe. Tinoona kuti muno muAmerica uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichocho checovid-19 huri kukwira, taatichinzwa vamwe vakuru vakuru vezveutano muno muhurumende yemuno muAmerica vachitaurawo nekukwira kuri kuita huwandu hwevanhu, vachitaura kuti zvimwe zvipatara mune dzimwe nzvimbo kana mune mamwe matunhu zvaakutonetseka kuti zvinge zvichiwana pekuchengetera vanhu vanenge vaenda kuzvipatara ikoko vari kurwara necovid-19. Udunhu reVirginia riri pedyo nesu muno muWashington DC matiri kana muMaryland matiri. Taona Virginia yatotora danho rekuti zvikoro hazvisi kuzovhurwa vana vachange vachidzidza pamadandemutande avari kuti virtual classes panenge pachifanira kuvhurwa zvikoro muna August kana muna Nyamavhuvhu nomwedzi unouya. Mamwe matanho ari kutorwa iwayo nematunhu akasiyana siyana nenyika dzakasiyana siyana. kuEngland tinonzwa England kuti hurumende yakazivisa kuti kubva musi 24 mwedzi uno ndofunga svondo rinouya, munhu wese anenge akumanikidzwa kunge achipfeka mask kana achipinda mungava muzvitoro kana pai paanenge achipinda panenge pachiungana vanhu. Kunge mitemo mitsva iri kudzikwa nenyika dzakasiyana siyana. MuSouth Africa takanzwa Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, mutungamiri wenyika iyi, vachizivisa kuti vambodzika mutemo unorambidza kutengeswa kwedoro zvikuru zvinodhaka izvi. Koitawo paidzikwa mutemo wekefyu wekuti vanhu vange vasingabvumidzwi kufamba famba kana nguva dzeusiku idzi. Saka ndemamwe matanho ari kutaurwa nedzihurumende dzakasiyana siyana. Kuti tinge tichiziva nezvenyaya iyoyi, tina Dr. Edgar Munatsi, chizvarwa cheZimbabwe, vari kuEngland pari zvino, vatakoka kuti vange vachipinda muchirongwa chino timbokurukura navo nenyaya yekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichochi kuti zvii zviri kukonzera matambudziko iyaya. We have Dr. Edgar Munatsi, Zimbabwean who is based in England at the moment, and we have invited him to explain to us why there is a surge in the number of COVID-19 positive cases. Welcome to our show, Dr. Munatsi.
Thank you so much, Mr. Jonga. Thank you for having me.
Welcome, Dr. Munatsi. May you start by explaining what's happening, because all of a sudden there's a surge in positive 19 cases.
Yeah, I think what we are starting to see now is many countries have started, you know, relaxing some of the lockdown measures. Some countries were considering opening businesses. Some countries had opened bars that were closed. So the movement of people had actually increased, and this might have contributed to the numbers that we're starting to see now, the surge of cases. You might have realized or seen that in the past 2-3 weeks, in the mostly European countries, UK in particular, because of the favorable weather, people are going out to the beaches. And this is likely the cause of why we are seeing a surge in cases, because people, you know, were starting to ignore some of the lockdown measures and the social distancing measures that were in place, I think, for the past 3 months.
Maybe you can explain that in Shona. Kana muchirova futi ndebele bva makuluma futi.
Pakanaka vajonga, tiri kuona kuti manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus atiwedzerei nemazuva mashoma apfuura. Izvi tinofungidzira kuti zvinogona kunge zvakakonzereswa nekuti vanhu vakanga varayirwa mazuva mashoma apfuura munyika dzino dzekumadokero, kunyanya muno muEngland. Takaona vanhu vachienda kunodziya mushana kumabhichi vakawanda, uyezve hurumende zhinji dzanga dzaakutiwo pamwe kwaferuka, regai tichivhurawo makambani, nekuti upenyu hwevanhu vazhinji huri panyaya dzekuti vanofanira kunge vachienda kumabasa vawane raramo. Saka hurumende dzanga dzichizama kubhalansisa nyaya idzodzo dzekuenda kumabasa pamwe chete nekuti tirambe tichikoshesa social distancing, kukoshesa kugeza maoko nesipo. Asi nekuda kwekuti mishana vanga vaveko vanhu vachifamba famba vakawanda, zvinogona kunge zvirizvo zvaakukonzera kuti tione manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus achiwedzera kudarika zvaanga amba inge aita mazuva apfuura.
Chris,
Yes, Dr. Mnansi, there was a belief that the coronavirus cases were going to drop once we get into summer. But it looks like it's the opposite. What's going on?
Yeah, Mr. Gandhi, the WHO and other international health organizations have done a lot of studies on this. And I think the evidence has been clear to show that what people initially believed that maybe the cases will increase in winter or the cases will go down in summer was not true, because the transmission rates are fairly, effective all over the world in terms of different countries with different weather patterns. Right now, we are seeing in countries where they are in summer, the transmission is going, is actually increasing. In countries like South Africa, where they are actually now in winter, the cases are still increasing. So I think the assumption that summer was going to bring some sort of a reprieve was not true.
Kuyawo nyaya, Dr. Mnansi, iri kubvunzwa nevakawanda yatati tisatanyanya kuikanganwa tibvatangonzwa nezvayo. Tiri kunzwa vamwe vari kutaura kuti kuramba uchishandisa zvakaita semasanitizer aya zvinge zvine alcohol zvinogona kukanganisa zvakare utano hwevanhu. Zvakamira sei?
Chokwadi ndechekuti masanitizer ane maalcohol mukati anouraya majems, asi handifungi kuti uwandu hwesanitizer hunoshandiswa kugeza maoko hungazokonzera dambudziko pautano hwevanhu. Sanitizer haifaniri kudirwa bhokisi rese mumaoko, kungodira inokwana kungoti tsvoti kuitira kuti majems afe mumaoko. Handifungoti zvinokonzera dambudziko izvozvo, kungangova havo kufungira kwevanhu, asi hapana umboo hunoratidza kuti kushandisa masanitizer kunokonzera dambudziko, nekuti anotozivikanwa kunzi anofanira kubatsira pakuuraya utachiwana mumaoko.
Tiri kuedza zvakare kuti tinge tiina vaDennis Juru, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association. VaJuru mumwe wevanhu vakavhenekwa vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19. Ndambenge ndichivaona pachivhitivhiti pangwa, zvinondofunga vatsvedza zvakare vadonha. Regai toona kuti vakadzoka tinge tiinawo timbonzwa kwavari kuti zvakamira sei. Asi tichitarisa kumusha, Dr. Mnansi, kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu, vakawanda vanga vachitarisira kuti munguva ino yekutonhora chirwere chinofanira kunge chichitodzikira sezvatinombonzwa vamwe vachitaura. Mungatsanangura kuti zvii zviri kutora nzvimbo?
Ndingangoti manhambers atiri kuona kuZimbabwe vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus ari kuinkriza, and mukuongorora kweduwo zvinoratidza kuti pane zvikonzero zvakati wandei. Chimwe chezvikonzero ndechekuti nekuda kwekuti vanhu vazhinji kuZimbabwe vanorarama nekutengesa nekuita mabhindauko, vazhinji vanga vasiri kuteedzera mitemo yelockdown yesocial distancing nekuda kwekutsvaga raramo. Nekuti vamwe vanenge vachitaura kuti kana tikange tisina kutsvaga kunotengesa padiki pandatengesa ipapo pamusika kana panga mutaundi, mhuri dzavo hadzingawani zvekudya. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hurumende yanga ichiita zinengenene pakukontrola chirwere ichi, kunyanyanyanya maquarantine centers. Mukayeuka pachirongwa chino takataura kanenge kakati wandei kairi katatu, tichichema nekuti maquarantine centers ekuZimbabwe haasi kunyatsi kugadzirwa zvakanaka zvinoita kuti vanhu vasabata chirwere. Takatanga tichiona manhamba evanhu achingokwira maquarantine center tichiti asi manhamba aya makwirira ari kuita zvinoita sekuti vanhu vari kuzowana chirwere vatopinda maquarantine centers. Zvadaro tikazotanga kuona manhamba mashoma-shoma evanhu vaitaurwa vachinzi abatwa nechirwere checoronavirus, asi hapana kwaakamboshanya kana kunyika kwaakabva, anga angori muno kuti aiwana kupi hakusi kuzivikanwa. Izvozvo ndozvakava mucherechedzo wokutanga kuti pane dambudziko hurumende yanga iri kumashure panyaya dzekutesta nekuona kuti sakana tabata munhu ane chirwere chekorona ngatitsvagei vamwe vanhu vese vaanogona kunge vakasangana navo kwaanogona kunge akachiwana, inganzikana pachirungu contact tracing. Saka hurumende yedu yanga iri kumashure panyaya dzecontact tracing. zvinove izvo zvinoratidza kuti manhamba atakuona izvezvi mukatarisa kuti vanhu vawanda vari kunzi haana kwaakamboshanya asi abatwa necoronavhairas inyaya yekuti chirwere chiri kutengeshera mumaruva mugere vanhu nemumabasa mavari kushanda.
Ko iyo nyaya yamaimbotaura iye yekuti hapasi kuwanikwa kana kuti hapasi kuitwa matanho aya anozomboteera kuona kuti kandemira akasangana naningi, ningi akazisangana nani, ningi akasangana nani, muri kuona here yawedzerwa iyoyo yekuteera vanhu?
Tingangoti haisati vanogona kunge vawedzera zvavo asi haisati zvaisvinyatsosvika chaipo nekuti kana mukaona kuti pavanozo vazhinji vamwe vari kunotestwa vanenge vachitestwa nekuti pamwe ane zvaari kunzwa. Hurumende inofanira kuti vanhu vese vatestwa vateerera vanhu vese vakasangana navo nekuti kana tikamirira kuti kana vamwe vanhu vakasangana nemunhu abatwa nechirwere chekorona azouya ega nekunge orwara tinenge taakumashure nekuti mukarangarira takambotsanangura kuti kana vanhu vachifamba zvavo zvinyore mungava nema mukatarisa mafambiro anoitwa kuZimbabwe vanokwira makombi vanokwira mazupko anenge akatsunyikidza naya ukapinda muzupko uine chirwere checoronavhairasi ukatapukira kuvanhu vairi vatatu vairi vatatu vavo vachatapukiravachapawo kuvairi vatatu vavo saka panopera svondo chirwere chinenge chatekeshera ende chinenge chaenda kunzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika saka hurumende ipapo iri kumashure inofanira kuti vakwinye masokisi ipapo pakugadziriswa nyaya yekuti contact tracing munhu abatwa nechirwere chekorona ngationi vanhu vese vakanga vasangana navo kana vasiri kurwara ngavaiswe muisolation ingava isolation yemudzimba mavo asi togara tichiona kuti vanhu ivavo havazofambifambi vachinotapurira chirwere kuna vamwe vanhu vasina.
Chris ndandaona vasazini mandazi regai ndione kuti ndingavapinza here muchirongwa ini ndimboti nzve mukurukure nawo atai makadaro tiva.
Yeah, meanwhile doctor, yeah, I wanted to ask you a question. Is there a way that the government can manipulate the figures of coronavirus positive people? Because there's this assumption that, you know, because there's this protest coming up on the 31st, the government has been manipulating these figures, inflating them so as to find a pretext to impose harsher, you know, ways of controlling that. Is there a way that can happen?
Mr. Gandhi, obvious reasons, I cannot for sure confirm or deny, but I think as long as the government is testing people and the people who are testing positive are there to testify for themselves, I think it will be very difficult because, you know, the testing process goes through quality assurance processes that also has to tally the numbers of people who are testing positive with the actual people who have, you know, have their blood drawn for those tests. So I don't see very much how they can do that other than, you know, giving someone a false result.
The question is based on the fact that, you know, when it comes to statistics and figures, it's something which touches the whole world. Like in this case, when you talk of coronavirus, the figures have to, you know, be real because this is something that the United Nations, the World Health Organization needs to work on. Is there a way that they can be manipulated?
I think, you know, people, being people, particularly politicians, you know, they might have some ulterior motives in terms of doing that. But I, like I was explaining before, it is very difficult unless the quality assurance process is not taking place. I know the World Health Organization, the WHO, as offices in Zimbabwe, they can sometimes to verify some of these figures. So I think in as much as people can do that, it is very difficult to manipulate figures unless, you know, they are just assigning a positive test to someone who is negative. which is atrocious and criminal, if that is the case.
Chris, ndofunga tina Dennis Juru, vari panzapo, vatoda kunzwa vaJuru, vanhu vakawanda vanovaziva, ndo mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association. VaJuru, muri kutinzwa here? Maisa ba pachitoko pedu ndoku emphasize kuti hazvina kuita. Ngaitione kuti munokwanisa here muchinge muchionekwa. VaJuru semutaura kwandaita munhu asiri kunzwa zvakanaka vakawanikwa svondo rapera vaine chirwere cheCOVID-19. Saka muri kuona vakazorora zvavo vari mumubhedha asi handifunga kuti takataura navo kwemaminitsi makumi matatu tinganga tabva tanyanya kuvaremedza. VaJuru, vazhinji vanoda kuziva kuti chii chakaitika kuna VaJuru nekuti vamwe vakanga vachinyora pamadandemutande edu kuti anzwa VaJuru pastudio 7 tisanangurewo zvakamira sei. Mungatsanangura kuti zvinhu zvakamira sei?
Hongu, chakaitika ndechekuti ndakashanyirawo ukama. Ndakasvikirawo kuti aikosora. But takafara hedu tichitamba snooker tichidii. Hatina chatakafungidzira. Wainge uri musoro wechina. Mushure meizvozvo, zvakazoti musi wemugovera, ndakanzwa kunzwa miri kupisa zvekuti panofanira kunge uchitonhorwa unotsva. Unenge uchifanira kunge uchitsva unotonhorwa. Saka ndikwainge kuri yange iri fivha yavanoti fivha pachirungu. Naizvozvo ndakabva ndakumbira mukomana wangu anondityaira kuti anditsvagire mishonga yefivha. Sekujaira kuti tinongoziva kuti ukaita kaflu hauende kana kwadhokuta kungoenda kufamasi wongonopiwa mishonga yeflu. Saka akanonditengera mishonga iyaya yefivha. Ndobva ndanwa. Hazvina zvokutora kana 24 hours ndainge fever yange yatodisappear. And then ndakazoita dambudziko remudumbu. Makatanga kusunga mudumbu. Ndikabva ndafonera dokita wangu ndichimuudza zvikanzi aiwa ane maside effects emushonga plus overdose. Zvaidi ndaenda overdose iyo ndaenda nyanya kunwa mushure menguva pfupi stereki. Saka ndakabva ndapiwa ndanzi tenga Gaviscon mushonga uya wemasis uya. Ndakabva ndaunwa manhera emusi wechipiri chacho. Ndanwa mushonga weGaviscon iyaya mudumbu makabva masununguka. Ndangoinwa kawani mudumbu makatobva matoita right. So mushure meizvozvo nemusi wechina makuseni. China makuseni ndakabva ndatumirwa meseji nehama yandainge ndasangana nayo musi wechina chapfuura achindikuti akatestwa akabva anditumira maresults ake ari positive kuti ainge abatwa ine corona. Naizvozvo zvakabva zvatondivhundutsa ndakabva ndamhanya ndakabva ndaita karikiriki kunotestwawo. Handina kuzomirira zvekuti ndiende kupublic. Ndakabva ndangoenda kuprivate ndakati zvekupublic pamwe zvingandinonotsa kune kune vanhu vakawanda vane vachida kutestwa mahara. Ndakabva ndaenda kuprivate ndobva ndanotestwa. Kubva ipapo musi wandakaziva kuti iye anga atesta positive ndakabva ndataka kuzviisolata ndakugara murumu mukamuri rangu. Ndakugara mukamuri rangu mushure mazuva mairi chishanu mugovera makuseni ndakatumirwa message neve kulaboratory yekuti maresults anga abuda zvekare anga ari positive. Saka muchidimbu ndomazvipambira zvakaita asi chakandishamisa ndechekuti ndaifungidzira kuti ndichazorwara necorona ichatanga kundirwarisa. Saka ndainge ndakugara ndakavhunduka ndakamirira kuti ndamirira kuti corona iya ichatotanga kundirwadza. So ndakatanga kunwa infect pandakaziva kuti uyu anga aine ari positive ndakatanga kufashaidza ndichifashaidza mvura ndobva ndacheka cheka maremani ndoshitanga darishina remane re aria ndorisa mu plate ya yakakomba madzia ndo cheka kuita mapisi madiki ndotora ginger iri fresh ndo cheka kuita mapisi madiki ndotora ginger powder ndotora teaspoon ndoisa ndotora pane kamwe kamushonga kachona akanda kazenge ndakuwedzera kuti zve ndichakudza nekufamba kwenguva kuti kanonzi chii saka ndozvandaizanganisa izvo mvura yaboiler ndobva ndanwa everyday ndonatira ndakaisa vicks so handina kuzomborwara kana kukosora kana kuita sei ndakazongorama ndichiziva kuti ndaitesta positive asi hapana kurwara kwandakazoita
regai tinzwe kuna Dr. Munatsi kuti munhu atestwa positive sezvaita zvinokwanisa here kuti munhu awane kwaari positive Dr. Munatsi asi iye asiri kurwara sezvavari kutsanangura izvo
wanguva jonga pacoronavhairus mukatirangarira kuti dambudziko ranga ritoripo necoronavhairus iri ritoripo nanhasi nderekuti kukontrola kwayo kwanga kwakanetsa mazuva ekutanga nekuda kwekuti vanhu vazhinji vainge vasina chavanonzwa kana zviya zvinonzi vanhu vanogona kunzwa musoro kana kuzarirwa vazhinji vaingorwara vasina chavari kunzwa inonzi asymptomatic transmission asi achikwanisa kutotapurira mumwe chirwere saka izvozvo zvinoitika zvekuti munhu anenge asina kana paanonzwa kana panoti n'en'eni asi coronavhairus ainayo wototesta positive
saka neimwe nzirawo hapana here mibvunzo yakafanana nekuti vanhu vanozobvunza kuti havasi kunzi vanhu vari kurwara here ivo vasiri kurwara kana pasina pangonzi uri positive asi munhu asina chaari kunzwa panyama pake
zvinoitika pakurwara zvingava kana flu kana any other chirwere vajonga ndezvekuti miviri yedu yakasiyana mumwe nemumwe anorwisana nechirwere zvakasiyana vamwe vanobata chirwere nyama dzavo dzakasimbawo masoja emuviri vava vachikwanisa kungorwisana nacho vasati vaita kana tingati pachirungu masymptoms akafanana nekukosora kuzarirwa saka zvinoitika chaizvo zvekuti munhu anenge aine chirwere zvakafanana necoronavhairus asi asina chaanonzwa nekuda kwekutiwo nyama yake yakasimba inokwanisa kungorwisana nacho iye asina zvaanzwa
thank you so much Dr. Munatsi Chris, maybe you may have a question or two for Mr. Juru before he rests.
Let me find out from Mr. Juru. Mr. Juru, kunja?
Nyapila kunja ni Baba Gandhi. So we're like starting up born.
Yeah, sure. So this is one, John.
I mean, I'm right. It's okay, I'm not. You're going to get it, you. Hayi isazvakala kuti mnandi
beta so ungasitela ukuthi kathesi so uhlala ngapi njalo imuli yakho yona injani
ye okwamanje ngihlala endlini kodwa ngihlala ekamurini lami imuli nayo yi-main house ngizi-isolatile ukuyenzela ukuthi ngiye ngingabanikezi umkhuhlane so ngikhona ekhaya kodwa asihlale kumarumu awafanayo ngiyasihlalela kurumu lani
manje bona bonke imuli wayitesta yini
abatestwanga ngoba abanawo ama-symptoms
okay manje ungathini wena ngalowo mkhuhlane indlela owawuthola ngawo ukuthi utholakala lula yini kumbe kwaba khona okubonayo la ukuthi lapha yiko kwabangela ukuthi ubela
lo mkhuhlane angekhe ngithi utholakala lula or utholakala njani ngoba mina vele hayi i-contact yakhona beseduzane kakhulu ngoba sidlala isnuka kade sidlala isnuka and lo muntu kade eseduzane nami uyazi madlala isnuka labe lokhu lihlanganahlangana maesithi uyale nawe uyale sometimes uyakwehlela vele ngimtshelile mina ngathi a lapha makwe kuthi le corona ngibe izidlalela nje ngathi makwe kuthi le corona ngiyithathile kuwe makwe kuthi iflu unginikeza iflu le vele ngizoba nayo ngoba sisonke uyakwehlela and then sajoka nje njalo but ngikhuthaza abantu ukuthi bengahambi maka ukuthi ayikho into eqhakathekileyo bengahambi hambe nje bahambe makule something esokuthi si-important ngoba umkhuhlane lo uyabulala. Yes, mina angizwe ubuhlungu angizwe yini kodwa lo muntu lo mkhuhlane okwamanje use-oxygen so imizimba ayifani lo mkhuhlane ongakudelela plus ma ulama problems akho wena eceleni uyakudelela ungakubulala ungakuthathela impilo.
So what exactly are you doing right now? Is there something that you are taking to make sure that you fight this virus?
Yes, you know what I did is from the time when I got exposed to this disease, I started steaming. Putting Vicks into an electric kettle, and then I boil the water whilst I'm covering myself with a blanket. So I think this is one of the things that that assisted me because I did it very very early during the early stages of the of this attack. From the day one, when I realized that I was exposed to someone who have either flu or coronavirus, I started steaming myself, and at the same time, I started taking these home remedies. Crushing lemons, fresh lemons, mixing with ginger powder and fresh ginger, and put it in boiled water. So I've been drinking this from the word go, and according to the results, it seems like it's a good remedy to this coronavirus. And when I realized when I tested positive, I started taking antibiotics. I got a prescription from the doctor for antibiotics, and I started taking vitamin C tablets 1000 mg. So those are some of the things I've been taking, and even without coughing, I've been taking coughing syrup, even without coughing. So I was, I tried my level best, and I couldn't sleep without taking a painkiller, still pain tablets. You know, I was so scared because I'm scared of coughing. So I was so scared to the extent that I ended up taking medication when I'm not even sick. So I don't even know what assisted me, but what I can assure you is everything I did assisted me.
Mm-hmm. So when are you going back to test again?
According to the email I received from my he said the government is not recommending people to get tested for retests.
Mm-hmm.
So I don't think I'll go back for retests.
Okay.
Yes. They say after 2 weeks, if you don't have any symptoms, you can go back to your normal life.
Oh, really? So, doctor, there we go. Is that how would you recommend someone to retest after having had a positive result?
Missing. Unfortunately, I wasn't hearing Mr. Jura. Unfortunately, the conversation, I did not hear anything. Yeah.
Oh, okay. Yeah, the question is, he says that the doctors do not recommend that he goes for a retest because after 2 weeks without displaying any symptoms, you can go back to your normal life without going for another test.
Yeah, that is very true. It is not routine that when you test for coronavirus, when symptoms resolve, you go for a test again. I think this is particularly because of issues to do with constraints of resources and things like that. But otherwise, someone tests positive, they get supportive therapy, whatever they are getting, just to feel better. After that, it is not recommended or it is not routine that they test again.
Mm-hmm. And we have a question from one of our listeners, Mr. Dewama Vinga. He's asking, is it advisable to take antibiotics for coronavirus?
It is not advisable to take antibiotics for coronavirus. There are many challenges that can happen because of taking antibiotics. One, antibiotics do not treat coronavirus. The person who will be taking antibiotics will be wasting medicine. One, two, they are likely to develop resistance to those antibiotics when they actually fall sick with a condition that is supposed to be treated by those antibiotics. Three, antibiotics can only be prescribed by doctors. So people should avoid by all possible means using antibiotics that have not been prescribed to them. So my advice is that people should not be taking antibiotics for coronavirus. As we all know, there's no cure for coronavirus. Antibiotics are used to cure bacterial infections.
Mm-hmm. Thank you so much. You heard it there, Mr. Juru. I think Ms. Mandazi is back on the line. Welcome to the show. Hello, Ms. Mandazi.
Welcome.
Okay, can you hear me?
Yeah, but Mr.
But your line.
Yes, I hear you.
Yeah, your line is a bit.
But problem with my camera.
Yeah, and your audio too is not coming out nice.
Can you hear me?
Yeah, now I can.
And I'm quite not sure what's going on. My camera is.
Okay.
Show the opposite.
Maybe if you drop and then come back, maybe it will work.
Can you hear me?
Yes, I can now. Okay. Anyway,
let me
hello.
Okay.
I think maybe you need to drop and come back again.
Okay, let me log in and log out.
Yeah.
Okay.
That should work. And refresh your browser. Okay, thank you. So, Dr. Munatsi, so you were saying that antibiotics are not advisable. But what about the other home remedies that Mr. Juru talked about?
Yeah, so I can talk about home remedies in general because, like I was saying, I did not hear what you were saying.
Okay.
Yeah, but I think coronavirus, like any other viral infection, we rely on our immune system to fight off the disease. So, home remedies can be taken, but people should understand that when they have symptoms which warrants them to go to hospital, then they have to do that, not rely on home remedies alone. For instance, if someone has difficulties in breathing, they have a tight chest, and they have a severe headache, they have to go to a hospital or a quarantine or COVID treatment center to get the necessary supportive treatment. But I emphasize again, there is no cure for coronavirus and people should not be taking antibiotics. But when people feel they have severe symptoms, particularly difficulties in breathing, they should go to a hospital or coronavirus treatment center.
Mm-hmm. Tinotenda zvikuru, Dr. Munatsi, tichitenda zvakare vajuru. Vajuru, muchine dzimwe nguva here dzingaita maminutes kana 5 kana 10 kuti tinge tiinemi kana kuti mauda kuzorora.
Aiwa, handina dambudziko hangu sekuti ndatodya zvangu.
Aiwa, pakanaka. Tinotenda zvikuru. Ndodzoka kuna Dr. Munatsi. Dr. Munatsi, tiri kunzwa hurumende iri kuti zvinhu zvinge zvichiedza kugadzikana munyika. Vachatarisa zvakare kana kutora matanho ekusimbisa mutemo welockdown wekusafamba famba uyu vachiisa zvakare pamusoro pazvo kuti yavari kuti localize the lockdown in hotspot areas kuti munzvimbo dzakaita seBulawayo kuri kunzi kune kwakati kwirei huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichochi voisa mutemo zvakare wekuti vanhu imomo mulockdown imomo voisirwa lockdown yavo vega imomo munzvimbo imomo munoona zvichishanda here izvozvo
vajonga matanho akafanana nemalockdown anofanira kuti ashande pamwe chete nezvakafanana nekuti kutesta kunofanira kutestwa vanhu vakawanda contact tracing yatambotaura nezvayo inofanira kunge ichiitwa tikangoti lockdown chete tisiri kutsvaga kuti vanhu vari mumaruva medu vanga vane coronavirus ndevapi tinogona kunge tichirasika ipapo malockdown anoshanda asi anofanira kushanda pamwe chete nedzimwe nzira dzagara dzinozivikanwa dziri kushandiswawo pasi rose kuti kana vanhu vachinge vaisirwa lockdown tochizivawo kuti vanhu vari kurwara ndevapi vane chirwere vobatsirikana sei kuitira kuti vasarambe chirwere chichitapukirana kune vamwe vasina nekuti ndipo pane nyaya yehombe ipapo kuti coronavirus inotapukirana kubva pamunhu mumwe chete ichienda pane mumwe saka malockdown anofanira kutibatsira kuita kuti chirwere chisaramba chichitekeshera asi kana akangonzi lockdown chete malocalize pasina kuongorora kuti vanhu vari kurwara ndevapi pasina kutsvaga kuti munhu wachawana ane chirwere akanga ambosangana nani tingange tiri kuzvinyepera
aiwa tinotenda zvikuru Dr. Munatsi pane vatumira meseji vaHebert Spencer Mutubuki hanzi aiwa nhaurwa yenyu yakanaka kwazvo tinotenda zvikuru nokuti chirwere chaCOVID-19 chirwere chiriko zvechokwadi uye kutapurirana kwevanhu munharaunda kuri kuwedzera hanzi good topic thank you COVID-19 is real local transmission on the increase here home ndo rimwe dambudziko rata richitaura iro rekuti kutapurirana kwechirwere kunenge kuri kuti simukei ini ndaa ndichitaura nevamwe bhuru vangu vari kumusha kwangu kuuzumba uku ndaona pane ikamika vhidhiyo kakatenderedzwa neveukama ndikaona kuti pakaungana vanhu ipapo paine vanhu vaviri kana vatatu pavanhugumi vanga vaine mamaski asi mamaski iye anga akaiswa muhuro tingati here vanhu havasi kutora dambudziko iri neudzamu hwarinofanange huchipiwa nokuti vanhu kana munhu akanga aine maski oona kuti asvika pane vamwe vakawanda oti ndazongonyara kuti ndinge ndiri ndega ndakapfeka maski saka ndazoibvisa zvii zvinofanira kuitwa kuti vanhu vanzwisise Dr. Munatsi
Mr. Jonga, vanhu vanofanira kunzwisisa kuti chirwere checoronavirus mushonga mukuru kudzivirira kusatomboibata coronavirus yacho nekuti kana ichinge yabatwa hatizivi zvinoitika vamwe vanorasikirwa neupenyu vamwe vanorwara vachipora asi kutora mukana iwoyo kune kwakangonaka kuti tidzivirire vanhu vanofanira kunzwisisa kuti takanyanya kukoshesesa ndizvo zvavanoita ivo sevanhu sevagari vemunharaunda kuchengetedza utano hwavo nehwevamwe vavanogara navo saka vanenge vaine mukana wekunge vachinge vaine mamaski zvakakosha kuti vamashandise nemazvo pavanenge vachitaura nevamwe vanofanira kunge vakamapfeka zvakanaka akavhara mhino nemuromo kuitira kuti chirwere chisarambe chichitekeshera nekuti kana tikangeti wangopfeka muhuro zvakangofanana nekunge waisiya kumba kana kunge waisa muhomwe
Thank you so much, Doctor. Maybe you can explain in English. We have seen many people where they gather, especially back home in Zimbabwe. Many people, they gather, there is very little or no wearing of masks. Those who may have face masks, you see them hanging on their necks. What can people be told to understand that this is serious?
Mr. Jonga, it is very important for people to understand that for coronavirus, so far, the greatest tool that we have to defeat coronavirus is prevention. So people must take seriously the preventive measures, such as, consistently washing their hands with soap and water, wearing face coverings or masks appropriately, when you are wearing a mask and you are putting it around your neck, or it is as good as it is, you have left it home or it is in your pocket. It is important for people to understand that coronavirus Yeah, we have seen that there's many casualties. Some people are unfortunate and they lose their own lives. It is important for us as people in the communities to protect ourselves and our loved ones by adhering to preventive measures.
Mm-hmm. Thank you so much, Chris. I think Mr. Sazini Mandazi is having a problem with the phone or mic, because as we try now to talk to her, I don't think she's listening to us. She can hear us. Ms. Mandazi, can you hear us? Hello? I think she's having a problem, Chris.
Can I just talk without my camera? Because my camera seems to be having a problem.
Yes.
Yes. Go ahead.
Thank you.
Okay, Linjani?
Yes, Apila Linjani.
Niapela. I've been preaching ebantwini bonke nje in general about coronavirus. Coronavirus is igcikwane elibuhlungu kakhulu, igcikwane elifanele ukuthi wonke umuntu fuze avikele lo muntu oseceleni kwakhe. Abantu fanele benga undermine ukutshelwa into esitshelwayo, sigcine sesenza izinto ezingafanelanga ukuthi sizenze, ngoba ungananzelela abantu sebesenza noma yini, sebethatha noma yapha amaphilisi, sebenatha iziphi izihlahla okuza kuba yingozi ikakhulu ebantwini abangela technology, abangela information ezivela ku-government lasezibhedlela. So thina sithi abantu kabalandele izinto abazitshelwa ngabomtholakahle bempilo, abezempilo, singabi lokuyeyisa, ngoba ukweyeyisa yiyo into esiyithola iyinto ehamba phambili. Njalo abantu kabagqoki ama-mask abo ahamba elenga entanyeni. Especially South Africa or Zimbabwe, they only put a mask when they see the police. So we seem to wonder ukuthi abantu basaba amapolisa kakhulu ukudlula i-corona. So siyacebisa kakhulu ukuthi abantu kabazame ukuzivikela, ngoba umkhuhlane lo awula any treatment. At the moment i-treatment ekhona yikugeza izandla, lokhu make sure ukuthi siyanatha amanzi kakhulu, lokuthola i-vitamin C, which is mostly found kuma-lemons ekhaya, and isolating yourself ma uba nje ulo mkhuhlane. That's only what I can say.
Mm-hmm. Ma'am, where are you based?
I'm based in the UK.
Oh, okay. We saw the England government announcing that from July 24th, which is next week, it will be mandatory for people to wear masks in shops and restaurants. What's your take with that?
At the moment, mina ngendlela engibona ngayo, I think that is good. Ngoba abantu at the end of the day abafayo yet. It's not the government. Ngoba into eyenzakalayo ukuthi we have to reduce the spread ye virus, ye coronavirus, and as well everybody is struggling to curb this virus kabakwazi ngendlela abangayiphungula ngayo, ngoba the more abantu bebuthana, the more this virus layo is spreader. So by putting ama mask kuma shops, mina ngibona ngathi ku right, ngoba siyabe sihlangana from different environments, and abantu abayabe bekhona pho siyabe singamazi umuntu ukuthi who has got i-coronavirus. So I think in my own opinion it's a good thing. Kubuye njalo ngubone futhi kube lama-risk, kunama-risk amaningi kakhulu ukuthi one, ema-shops kuzaqalisa ukuba lobutsotsi obunye obuningi-ningi, umuntu awusoze umbone ubuso bakhe. Number two, kubuye kwezinye indawo zakhona ziyachisa zivalekile, especially ebantwini abale asima kuyasuka kube nzima ukuthi babe ku enclosed environment, and ukuphefumula kwabo kuza kuba nzima kakhulu.
Okay.
So, Doctor, there has been some news, good news, maybe to say about the vaccine. We heard there's some vaccine that looks promising. Can you give us an update of what you have heard about this?
Yeah, I think I was just reading about it as well, that there's a vaccine that is promising, particularly, I think there's a company in Russia that has been looking at coming up with a vaccine. And I must say that coming up with a vaccine is, we are all waiting for it, but I think it's one step in terms of dealing with this. There are issues to do with equity around the world. Which countries are going to access it? I know it must be accessible to everybody, including the poorest of the poorest. So those are some of the things. If a virus becomes available, we'll be interested to know, how poor countries or low-income countries are going to have access to those vaccines. It must not be limited to rich or developed countries only.
Kazhinji, Dr. Munatitinona, Nika, Zagaita Se, Kwedu Kunana, Afrika, dzichizopedzisera kuwana mishonga sekutaurwa yekuti kwaita nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere nenyaya dzemari. Zvii zvingaitwa nokuti tichiona kuti dzihurumende dziri kubatsirwa nemasangano akasiyana siyana kuti dziwane mari, vamwe vachizongopedzisera vangopomerwa mhosva dzekunzi vari kushandisa mari zvisizvo dzinenge dzakanangana nemabasa akadaro. Pane zvavangaita here kuti vanga vachiendesa mberi kuwanikwa kwemishonga iyo kana yakuzenge yakuwanikwa?
Ndingangoti matanho angangotorwa pakuona kuti vanhu nhomba iyi yasvika pasi rose, kunyanya kune nyika dzisina upfumi hwakati wandei. Nyika idzodzo pari zvino dzinofanira kunge dzichigadzirirawo, nekuti hurukuru kana nhauro yenhomba iripo iri kuzikanwa nemunhu wese. Panofanira kunge paine urongwa huripo kuti kana nhomba ichinge yavaipo tingabatsire sei zvizvarwa zvenyika dzedu. Uyewo mapato kana kuti maorganization akaita kunge vana World Health Organization nemamwewo anoita zveutano pasi rino vanofanirawo kubatsira nepasi pavanokwanisa kuti minhomba iyi iwanikewo nenyika dzisinawo mari dzakawanda.
Thank you so much. Chris, ndofunga nguva dzakudyana isikati sezvana, kwasara maminitsi anokwana kuita matanhatu kuti tisvike kuchimagumo echirongwa chedu. Tipe mubvunzo Chris tinzwe amena kuti mai Sazeni Mandazi vachiripo here pachirongwa.
Ukona ini
nikona baba
ye manje
nikona mitikanje.
Okay, ngokupeta uhlelo ungasitela ukuthi wena okwenzakala ekhaya ubona njani ukuthi kuthiwa khona sekuzafakwa imigoqo ewomileyo kakhulu ukuze inani labalegcikwane lingakhweli kakhulu. Kodwa ngangale eceleni sesibona njalo ukuthi bakhona abambusazwe abathi bona bafuna ukuthi kwenziwe ama-demonstrations mhlaka 31. Uthini wena?
Mr. Kande, mina according to ukwazi kwami i-coronavirus lo ngokubona kwami njalo ngisebenza kwezempilo, mina angi-advise abantu ukuthi bangene emgwaqweni ngoba ngisazi ama-consequences angayenzakala nge-coronavirus. Regardless ukuthi i-coronavirus, but i-government yethu, how ruthless are they? Kunjalo abantu bekhaya basoze bathole usizo. So mina into engingayitshela abantu bekhaya ukuthi ngabazame ukuthi okwakhathesi bezame ukuthi ba-make sure ukuthi not to spread or to meet with different people from different families. Ngabazame ukuthi bahlale ndawonye ngoba i-help ekhaya ayisoze ibe khona. Njalo i-government yakithi itshela abantu amanga if they are saying they are trying to curb i-virus ngoba this is more politics than i-coronavirus. Abantu they are dying ezindlini, i-government is doing nothing. Abantu kuma-isolation centers, they are mixed up labantu akade bavela baba khona kudala, they are coming, no testing, nothing. People are piled kuma-isolation centers. So mina it's a president ku-government imbuzo uba yikuthi i-government izama kuphi ukuvala ama-cases ngoba it's like those people who are from South Africa or Botswana or from outside the country mabebuya bevela kulawo mazwe, they are being ill-treated ngenxa yokuthi baphendukelela. Yabo bayafakwa nje benhlangene benjalo beminyene lokudla konke everything imgano. There is no any way igovernment engakhapha umkhuhlane ezilongo ifaka abantu kuma isolation centers like the way abayenza ngakhona kathesi.
Hayi siyabonga isikhathi
sesesizwe. So iZimbabwe is one of the countries esizabona into esibona eSouth Africa kathesi.
Okay.
Yes. Ndimboi sambunzo kuna isembunzo kuna vajuru. Vajuru takanzwa hurumende ichitaura kutisondo rino kuti vanotyaira magonyeti ndevamwe vanhu vari kuwedzera kupararira kwechirwere cheCOVID-19 nekuti vari kutakura vanhu kana kusimagira vanhu mabodom uye kutakura vanhu from city to city or town to town. Tinoona kuti vanhu ivavo vazhinji inhengo dziri pasi pesangano renyu re International Cross Border Traders Association. Zvii zvamungataura pamusoro pemashokwai?
Hurumende yeZimbabwe tinoizi yangogara inongopomera ivo ndovari right nguva dzese. Vanongopomera bedzi munhu wese kuti ane mhosva uyu adai, uyu adai, uyu adai. Hakuna nyika isingapinde magonyeti. Magonyeti agara anongopinda munyika dzese. Vanhu vari mumaquarantine centers avo vakauya nemagonyeti here handizvo bodo. Gonyeti driver otadza kutakura mukadzi wake kana hama yake here? Haungagoneka kutadza kutakura mukadzi wako nepamusaka pekuti kumusha kwaita corona. Asi magonyeti haasiriwo, haana capacity. Gonyeti harina capacity rekutakura vanhu vakawanda zvekuti vanganzi zvoni ndo vakonzeresa corona muZimbabwe. Vanhu vagara vanozvifambira nenzira dzavo, mota diki dzinotakura vanhu uye pamabhodha pachona vane vachidarika sei nevanhu kusimagura. Gonyeti haridarike nekudenga ka, rinotosechwa nezimura, rinosechwa neimmigration
pabhodha. Thank you, sorry, nguva ndodzadyana. Dr. Munatsi, mashoko enyu ekupedzisira 30 seconds.
Thank you, Mr. Jonga. I just want to encourage people back home in Zimbabwe that they have to be vigilant. Let's take preventive measures seriously and let's take care of our loved ones and hopefully we'll beat this coronavirus.
Thank you, Chris. Ndofunga mungangwe nemashoko maviri matatu ekupedzisira. Tione kuti tingaite here kuti ubvunze mubvunzo wekupedzisira kuna amai Mandazi nekuti nguva dzinenge dzati dyanei. Isambvunzo Christine zwe kuna amai Mandazi.
Ungasiphela ukugcina Mandazi. Halo
amai Mandazi, mashoko enyu ekupedzisira.
No, I think that's okay. Maybe she's dropped. Jonga, let's wind up the show. And thank you so much for all those who joined us. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni Jonga Gande Miri, ndichida kutenda kuna Dr. Edgar Munatsi, chiremba vari chizvarwa cheZimbabwe vari kuBritain. Tichitendawo vaDennis Dhuru, vanove mutungamiri wesangano revanoita zvekutengesa umirime makungwa kana mune dzimwe nyika reInternational Cross Border Traders Association. Ini Jonga Kande Miri ndiri muWashington muMaryland ndichiti vanhu teererai mitemo iri kutaurwa nedzihurumende pamwe neWorld Health Organization kuti tinge tichiramba takachengetedzeka nekushambidzika. Murira zvakanaka vateereri. Babai Dr. Munatsi, onekai vateereri.
Thank you, Vateri Snotenda. Murambe maka muchiteera zvekutaurwa nezvehurumende. Gezai maoko, pfekai mamaski kana anga vakwanisa kumatenga. Ngatirambei takashinga, tinochikunda chirwere ichi.
Chris, handi unoziva kuti hakuna extra time. Ndakukupa extra time.
No, thank you so much to all those who tuned in. Siyabonga kakhulu. Yee, nibe nobusuku obuhle. Igama nguChris Gande.
Bye-bye. Good night.
makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa.